Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti heli no misoro ya na uzedu za nasi chitatu chikunguru 11-2018. Vanugumi vanofa mutsaona yemugwagwa kumapinga nezuro maneru apo vaienda kurufu kuchinoi. Kuratidzira kweMDC Alliance kunopindwa nezvuru nezvuru zvevanhu. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachiti vachange vachishambadza musi wesarudzo zvinenge zvabuda panzvimbo yekuvhotera yega yega kuitira kuti sarudzo iyi isabiridzirwe. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Munangagwa vanoudzwa nevakaremara pamwe nevanoshaya kuti havasi kufara nemabatirwo avari kuitwa nehurumende kubva nyika yawana kuzvitonga muna 1980. Hurumende inowedzera mari dzevashandi nezvikamu gumi nezvinomwe kutanga mwedzi uno, asi ichipa mapurisa zvikamu makumi maviri kubva muzana, ukuwo mauto achiwanawo mari iri pamusoro zvikamu makumi maviri nechidimbu kubva muzana, izvo zvisiri kufadza vashandi vehurumende vakawanda. Madzishe mashanu emudunhu reManicaland anoti Makumbe, Mapungwana, Chiduku, Gwenzi naHata anosarudzwa kuve nhengo dzedare remadzishe munyika yose. Studio 7 inopinda mumaruva ichinzwa zvichemo zvevanhu zvakanangana nezviri kuitika musarudzo. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa zvinoreva kuratidzira kwaitwa neMDC Alliance ichinyunyutira Zimbabwe Electoral Commission pamusoro pekusamira zvakanaka kwegwaro revavhoti. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne9889 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.